Mutevedero mkuru wa chukwata chiva ongorori ve European Union Elections Observation Mission ama ibiata Martin Rusworth vawone kana muarare ni vawongorori hava vave kuenda kumativi manenyika vachiti donzora wondire kuongorora mafambisiro esarudzo.
Most essentially to understand whether those principles and those standards which Zimbabwe itself has willingly agreed to are being respected and being reflected in the election process.
Zvakanyanya kukosha kunzwisisa kuti zviga Zimbabwe zvayakazvipira kutowedzera pachayo zviri kuremekedzwa uye ndozviri kuitika pasarudzo.
Vaongorori ava vari kubatana nevamwe gumi nemumwe wakatanga basa munyika musi wa8 Chikunguru. Vatiwo vaongorori vavari kutungamirira vachasangana nevanoona nezvekufambiswa kwesarudzo, mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevatori venhau. Vatiwo vaongorori ava vachaita izvo vasina divi ravakarerekera uye vasingakanganisi mafambisirwo esarudzo. Vawedzerawo vachiti zvichabuda kubva kuvaongorori ava zvinhu zvavanenge vazvionera voga mukufamba kwavo. Vachitaura nestudio 7 mutauriri webato reZANU-PF Christopher Muchangwa vati chinhu chakanaka kuti vaongorori avatanga basa vachiti hapana chekuviga.
EU yaichaimboshidikana nayo yatumira vanhu vayo kuti vauye kuzotarisa maelections yedu. Maobservers haya tiri kuatambira, tichavapa mukana wese wekuti vaone kuti vanhu vemuZimbabwe zviri pajekerere, kuti vari kuvhota nekuda kwavo, vachivhotera pati yavanoda, vachivhotera president wavanoda, vachivhotera makandidati avanoda. Zvo zvatakatarisira nenyaya yemaobservers, hapana chatirikuda kuvigaba.
Vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan McConnell vati shuviro yavo ndeyekuti vaongorori ava vaendawo kumaruwa kunyanya. Amai Beata Martin Rusworth vaudzawo vatori venhau kuti vaongorori veEU vachaenda kunyange kunzvimbo dzinonetsa kusvika.
They will be visiting all the way down to the villages in the difficult to reach places.
Vachange vachinoongorora kusvika kumamisha nekwese kunonetsa kusvika.
Mutauriri webato reNational Constitutional Assembly vamadhoki Chivasa vati zvakakosha kuti nyika ive nevaongorori vakadai kuti vazopa uchapupu panyaya yesarudzo.
Kuti vatarisisewo zvinhu zvakafanana nekunungunidzwa kwekodzero dzevanhu, tatarisawo kuti hapana here vari kumanikidzwa kuti vange vachiungana pamisangano yavasingadi kuenda, uye vachitarisa kuti hapana mishonga iri kuitika. Izvi zvinobatsira kuti matsarudzo dzedu dzinge dzichionekwawo dziri pajekerere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataudza EU kuti haifaniri kuda kuudzira Zimbabwe zvekuita asi kungoongorora zviri kuitwa chete. EU inoti chinangwa chayo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mave nevaongorori zana nemakumi mashanu. Nyika makumi maviri nenomwe dziri muEU dziri kushandawo neCanada, Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe. Muna 2002 Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo ve EU vapiyo shikori vekuSweden vachinzi vainge vazvidza Zimbabwe. Izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara. Zimbabwe yakakoka nyika makumi matanhatu neina uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.